takatanga makambeni edu kumkoba novu igaro ziva kungo dzosa but regai ndikuzivisei kuti aiwa iwo maelection acho haimbofanira kunge achiita no takapedza kama election so 23 August vanhu vemukoba novu vakavhotera zvavanoda chihurumende chiripo chezano ichi vakabire maelections mhando yepamusoro kuna president wedu baba vachamisa saka hondo huri atiinayo kugwisa kuti maelection akabirwa musi 23 August anga achitanga patsva achiitwa mune zvakanaka vanhu vezimbabwe vavhote mune zvakanaka munoziva kuna maharare kwose kwakashayikwa maballot paper Bulawayo no ballot papers kwese kuna namutare nokuti vaiziva kuti kana vanhu vakangovhota vese kuna maharare nenguva taingova rakasvira muharare chete nebulawayo saka zviri kuitwa zvose zvokudzimba kwavanhu zvokurikolwa kwavanhu chinangwa ndechekuti bato redu reTPC tinge richisiya focus yokurwisana kuti aiwa iwo munangagwa wakabira maelection maelection anofamba zvakanaka munyika makamboitawo maelection patsva vanhu vasarudze zvavanoda
vachibaya kune vamwe vari kuti imi muri kudzokorora mhosho yamakamboita yakaita kuti bato renyu ringe richipa zvigaro kuzanu PF zvisina kukwikwidzwa mushure mekunge makwikwidza pasi peTPC zvinove zvamadzokorora munoti nevari kuti muri kuita izvi maune muchida kupa zvigaro kuzano pf
TPC ndo musha wedu ndo musangano wedu munoziva takamutanga gore rapera ndo musangano wedu unotungamirirwa napurezident wevanhu baba vachamisa regai ndinde kumubvunzo wenyu mukoma jonga hapana chinokanganisa chakaitika musi wa9 December pana hama dzedu dzakabviswa paballot paper zvatakaita sebato revanhu takapikisa mutongo uwoyo wakapiwa najaji Katiyo takamupikisa kusupreme court takapikisa zvakare mutongo wakapiwa najaji Muterenzi kusupreme court kana muchinge maita appeal zvinodudzira kuti mutongo wanga wapiwa kuhigh court unotoitwa parutivi saka hatigoni kusiya musha wedu nyoka ikapinda mumba hautizimba unouraya nyoka nokuti kaukatizaimba ukaenda kune imwe imba nyoka imwe ichangopinda kuti ikoko so mushongo wenyoka yapinda mumba kuuraya imba yesora yakanaka pasina zvinonetsa saka handioni dambudziko riripo mwana mai angu mukoma jonga tiri kukwikwidza tiri pasi peTPC bato revanhu rinotungamirirwa napurezidendi wevanhu baba vachamisa ende tiri kuzomira musi wa3 February